Mudunure Mutapa District, Mutapa Central Constituents, Ward 12, Sub-Zero, Pachikoro Chinonzi Mbaza, Central Mbaza, Paitika Zino, Suwisa Zino Rwanda, Apupa Wane kwa Mana Wairi, Wane kwa Waka Che kwa Pahuro, Mshiro Mongo Waka Che kwa Nizuro Ma Grade 1, wana wanobva musha umwe chete.
Muunganya toziva kuti vana ava ukama wavo wanga wakamira sei chaizvo vasarwaka.
My cousin, brother and sister. Saka mapurisa daizwa. Akazokwanisa kusvika pasvanhu vanga vaungana. Vatobatsirana nevana vechikoro kusekondari Mbaza kuti vatsvage vanavo.
Vakazowanikwa vari papi chaizvo vana?
Vazovawana vakatourayiwa, vakagandwa mutoilet yeumwe musha wanga usashandiswi. Saka zvinhu zviri kutishungurudza zvakanyanya sevanhu vemunzvimbo iyoyo.
Zvii zvamuruda kuti zviitwe nechimbi chimbi panyaya iyi nemapurisa?
Chikumbiro changu semutungamiriri wenzvimbo ndechekuti dai mapurisa asvika pasi pasi penyaya iyi, tibate vanhu vakaita zvinhu izvi, zviregedze kuita senyaya yana Makore yekwamurehwa uko, kuti vazongoita nguva refu vanhu vakapara mhosva pasina chanyaya pokubuda chiri kutsa kune vakaparirwa mhosva yacho. Saka tinotarisira mapurisa achamhanya mhanya chaizvo kuti vabate ava vanhu vakaita zvinhu zvakanyanya kushata kudai. Ndo mashure ataona kwamutasa kunoku.